mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe zvakanaka pavanenge vafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMatebeleland South neZuro. NeZuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri 20 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vasere kana kuti 8 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevasere 48 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine zana nemakumi masere nevanomwe 8187. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 7692. Hurumende yanzivisa kuti kutangidza izvozvi ichabatsira nemari inoenzana nemadhora ekuAmerica mazana mashanu parufu rwemushandi wehurumende. Hurumende inoti izvi zvichaitwa kunyange mushandi uyu ange aine zvimwe zvirongwa nekambani dzinochengeta vafi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati mari iyi ichapiwa mudzimai kana murume wemufi kanavo vana vavo vakuru kana umwe anenge akadomwa. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuziva zvinhu zvinofanirwa kutanga kuitwa, vachiti vashandi vehurumende vari kunetseka iko zvino ndivo vanofanirwa kupiwa mari inovagonesa kuramba vachichengeta mhuri dzavo dzakanaka. VaMoyo vati varairidzi havasi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari, asi hurumende iri kuvimbisa kupa mari kuhama dzemushandi wehurumende anenge afa.
Hatisati tanzwa kuti zviri kubuda kuna wizvi ichokwadi rakaita sei ndiyo chinhu chekutanga, asi kana zviri izvo zvapfungwa nehurumende hazina kumbobvira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro uri kuatenda kana kuti uri kugadzirisa here madambudziko agara aripo. Tese tinozviziva kuti vashandi vehurumende tingati vematicha kunyanya vaida mari inotofuura ipapo $500 pamwedzi. kuti vakwanise kuzvipindira vega kuma policies vanenge vachida vane hama vane vana vanosarudza ivo kuti vanoda policy yakaita sei zvokuti vanozobhadharirwa vafa tizizivi kuti vazvibvumirana nani asi semaziviro edu ndekuti utungamiri hwevashandi vehurumende hauna kumbobvira wataurirwa kana wawirirana nazvo vanoda mari inobatika vokwanisa kuzvibhadharira mapolicies akasiyana siyana anoenderana neupenyu hwanhasi nemagariro anhasi
asi kana chiri chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyiyi pane chakaipa here kuitambira
haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofaka iri kutopiwa vanhu vanenge vasara asi kana hurumende ichida kupa hama handizizivi kuti chinhu chatingapemberera here iyo zvino kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kundondiviga izvozvo chete asi haisiri izvo zvinozondivapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu maonero edu aizingi hurumende haina kutsikamisa pfungwa panyaya dzakadaro saka vangangoendera pamberi vachiti vanota kupa asi hazvibatsiri vakawanda
pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi
pane avo tataura navo patazvanyuzi zvichitaurwa maonero avo ndeyekuti pavanopiwa mukana naemployer wavo vachataura kuti mungatipa here zvatinogara tichikumbira isalari tizvitsvakire mapolicies edu ndizvo zviri kubva kuvashandi kana zvazvochinjwa hatizvizivi asi iyo zvino vashandi vehurumende vakatomirira mukana wokuti vataure naemployer kuti hongu ndizvo zvaunoda kuita asi haisirizvo zvatinoda isizvo sevashandi ende haisirizvo zvinotobatsira mhuri dzedu
avo vange vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare neStudio 7 zvichakadaro mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende ari kushora zvakasimba urongwa hwehurumende uhu mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Zhou vanoti danho rehurumende iri kurota masikati chaiko nekuti vashandi vehurumende vari kuda kubhadharwa vachiri vapenyu Dr. Zhou vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti masangano evarayiridzi manomwe akabatana ari kunyorera kuhurumende achisvitsa kunyunyuta kwevarayiridzi neurongwa uhu
isu tinoona sekuti ndokurota masikati panofanira kuti vazive kuti chatinoda isu savashandi kurarama kuriritirwa tichiri kurarama uyezve kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu pari zvino tiri incapacitated tingafara dai vaitipa mari iyo pamwedzi yakadero tichiri kurarama kuti tikwanise kubatsira mhuri dzedu dzikwanisewo kuti dziende kuzvikoro tikwanisewo kulodha tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu saka izvi zvokuda kuzoti vatione sevanhu vakanaka tashayika ndinoona sekuti izvozvo izvo hazvina musoro nokuti isu izvezvi tinoda kuti tirarame mari iyo yetibetsere tararama zvokuti vazotipururudzira tashayika ndo zvatisingadi izvezvi saka zvokuti vashandi vehurumende havadi kuti vazoita speechify pamafinara avo vanoda kuti hurumende ivachengetedze ichengetedze kodzero dzavo vachiri kurarama pari zvino kwete kuti vazoshayika vozoti ndiye waiva mushandi wedu hatidi kunhu nubuno ununza tuza wakadara.
Imiwo makambo garwa wane mipasi ere se vashandi vacho. Vashanga vachizo basi wane shiro mba ishi.
Atina kumbo garwa nesu pasi. Urumende yangu ya muriro wayo. Yokuti itendere nungo ya ririmwe chete. Ndoza ene ya izo zuma zwa yese. Haikwanza kugara pasi na vashandi wayo kuti. Tingo ya nana tite eno zipachiru mudano. Varungoti zawarota zawafuka wachifunga ndozo wata ura. Basi sisi sati kwanisi kunyara zana matakana na akadaro. Tinoda kutitite na uriana za mandoro kwati. Wewe zetichiwa pao nuna zet in terms of our priority. Wengi inga wa ilipati of our priority basi ilikuwa number 5. Priority number 1 iko zondoda. Ndiyo kutitura kutilara amekana kukapasitete wa. Chikwanisi kurarama usawa shandi. Wewe ne muri zedu. Tozo kwanisa kuzotitazo fao inenge ya kuma number 5 hapa. Saka atidi kuti iyo watore a low priority. Isu tina ma high priorities ati nao. Ukutitirara amitichiru wapei.
Mwene matana mucha toro ere mshire meku uliziku wa kwechi ziyuso ichochi.
Wengu takara pizwe zizi tilimushishi sema United France ya Matita Union. Kutitinoda kutitione mkuru enyika. Chimu pepetisi ni edu. Nukutitinona kuti watora nguwa. Vasunga adukuta ura na wara irizi. Apa zwaka omira wara irizi. Saka nilona sokuti ndoi mwayatia isa papetishini edu iliku inda kumukuru wenyika manje manje in 2 days or so ichange inda kumukuru wenyika wa miriri wa matia union wachimata wachena ni petition kumukuru wenyika iyo wenenge ilipo papetishini iliku nyorwa izuzi itiru kupikwa asea kuipa manje manje
kwa hiyo nyaye miworo yenyu ya magaramuchi ramwira mabasa pane zviri kufamba were
hapana chiri kufamba nokuti tambuzi kwa riripo ndera kuti ma ministers muru mende awasi kuda dialo. Pataka pesa utawara na wama vima. Tika utawara zina minister of education. Zesu anungo nakurirana.
Abo wange wari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Wataka wafira joo. Wari paru nare kumashingu na jonga kandemiri we Studio 7. Pasi pesangano rinonzi Nyasha Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reWashington DC, zvakatanga chirongwa chekuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica, $50,000, ichashandiswa mukusimudzira zvipatara vanachiremba navanamukoti muZimbabwe. Imwe nengo yesangano iri vatakura tela vaudza Mike Hove we Studio 7 kuti mari iyi ichashandiswa mukutumira zvekushandisa zvakaita semakombiuta pamwe chete nekutanga zvirongwa munyika zvichabatsira vanhu vari kutambura nezvirwere zvakaita sechirwere cheshuga diabetes chirwere chehypertension kana kuti blood pressure nezvimwe. Ngati nzwei vachitsana ngura.
Nyasha Africa ichirongwa chakatangwa nemu randakadzi wemuZimbabwe anonzi Debra Nyasha Peters. Akachitanga mushure mekuona matambudziko apita vanhu vari kuZimbabwe nenyau dzehealth. Akaona hama dzavo dzaitambura ndopa akazoti regai tibatsire isusu tiri mhiri kwemakungwa. Ndopa akataura neni bandu dzoni ndezvaanoda kuita and ndakaona kuti tibatsirane ngati zvati pamwe chete.
Mungatiudzawo kuti ndepapi pakuda kunyatsobata inyaya dzeCOVID-19 inyaya dzediabetes inyaya dzakadii?
So tikubata zvese nekuti COVID-19 inouya and then yotambudza vanhu vane diabetes vane hypertension saka BP ma blood pressure saka tikuda kubatsira vanhu vese vane utachiwana weHIV nevamwe vanengari like vanhu vakuru vakawana ndo vari kuwanzo batikana neutachiwana wecoronavirus. So tinouya tobatsira vana ana mai vane pamuviri kuti vagone kuita sei kuzvara zvakanaka.
Imi muri wechidiki muri chizvarwa cheZimbabwe asi mugara muAmerica, chakaita kuti muve nechivhiko chokuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
Ndine hama dzangu neshamwari dzangu dzichiriko kuZimbabwe dziri kundiudza kuti dziri kutambudzika kuwana mishonga yekurapa ngava ye ye sugar ye ye chigwere like HIV ne also my equipments. Saka inini semwana semkomana wechidiki ari kutotanga kuita the health. Ndakaona zvakamirisana kuti ndanenge iyo ndichibatsirawo hama dzangu neshamwari nanasisi nanagogo vari kuzimbabwe.
Pane zviripo here pachirongwa ichi zvakanangana nekubatsira vechidiki muzimbabwe?
Yes, tine youth initiation programs anoda kudzidzisa vanhu vechidiki kuzvibata nekuzvichengetedza mwiri wavo neku eating healthy. Vachidya chikafu chine utano nekuve also vano exercise vachimhanya nekuenda kugym.
Mungatiudzawo zvizere pa kuti chii chakaita kuti nechivimbo chekuda kushanda nevamwe vanhu pachirongwa ichi?
So GoFundMe page iyi yakatanga nekuti toda kubatana neimwe organization inonzi Medshare. So Medshare inokupai my equipment akaendesa like kuzvino kukumba anga mubhedha wepa mahospitals vangava mishini yema blood pressure and then vanokupai mahara and then mozongobhadhara kushipa kukumba. Saka taona zvakaringana kuti tibatane nevanhu vamwe maZimbabweans nevanhu vepasireso kuzvino tingounganidza tirakidze uzvonichi tiri mumusha mumwe chete and tinoona kubatsirana nekuti tsvaratsino vachitswanenda.
Saka mari yamuchange muchiunganidza inenge ndeyekubhadhara kutakura zvinhu zviri kubva kuno kuAmerica zvichienda kuZimbabwe?
Ndeyekubhadhara zvinhu zvikuenda kuZimbabwe nekubhadhara duty, but hatisi kubhadhara kuita se kutenga zvinhu zvacho, tichingobhadhara kuendesa kumba. Vanotipa zvese tine tinotsvaga madhokotera nemalisti yezvinhu zvavari kuda and then toenda ikoko tichatora even vanhu vekuno kumavolunteers toenda tonoita packaging kumaofisi avo kuAtlanta nekumwe kuCalifornia and then from there vanozoendesa chitenge kukumba.
Nhengo yesangano renyasha Africa vatakura Taylor vari parunhare mudunhu reWashington DC naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Dreamlife.com ine nyaya pamusoro pekusukwa kuSouth Africa kwamufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering inoita mamiriyoni zana nemaviri emarandi 102 million rand yakawanikwa nenzira dzisiri pamutemo. Kuroniko rinoti hurumende yati vanoshanda mumabasa ekutakura vanhu nezvinhu kusanganisa vatyairi vemakombi nemakondakita vanyorese neNational Social Security Authority kuti vagowana mari yekuvabatsira kana vasvitsa zera rekumhandigere. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pekushaya nemusi wemuvhuro kwevakambomirira Zimbabwe kuAustralia uye vaimbove gurukota muhurumende yava Robert Mugabe amai Florence Chitauro. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani kusuka Studio 7. Kuno kuchiredzi East and South. Tine dambudziko takumbira vanosomuchamisa uye vatibatsirewo minda dzedu dziri kutorwa uye vatinunurewo. Vanhu vacho vava mazano PF vana ana urombo ana tsitsi rongoramba chingotorera vanhu atizivi kuti rudzi rwedu irwu takaita sei vakadishorei.
Vashamarari weStudio 7 vanotipo news dziri dzechokwadi, tokutendai nebasa ramunoita. Dr. Europa na imari mari juda kuindo zviri ku Zimbabwe. Mari dziri kuindo zviri ku Zimbabwe vakanganwa here kuti vakambotiitira futi. Pachina gono paya pachina gono. Tikasuka kumatirioni mari dzavauda kuindrodusa idzi ngavasadaro nehurumende yedu. Ana munanga wanga waziva kuti ramangwana vakazobvawo pachigara pavachachema.
Makadiko vatereri westudio 7 vatepfenyeri westudio 7. Ndaida kumbobvunza kuti ko studio iyi sei takawana studio doko yanga isingawiki, hapana zvatakambonzwa izvo. Mufana kuita muchigadzirisa mushina iyo studio inatokuita tisu. Tikatoshoterwa nestudio 7 katoita kunge tatorana nenzara, saka studio inofanira kunge yakationa kewo zvokuti isinatoterereka yakazara. Bhoza apa zvizhinji hapana zvatakanzwa pastudio yechipiri manheve.
Makadiko vashamarari vestudio 7, aiwa ine kwandiri ndofara chaizvo. Ndokumbira kuti mundudziro vamunangagwa kuti ngavaitiitirewo zvokuti tungamirirawo nyika, kwete kuita zvokuti tongerawo nyika, nekuti vakatonga hako vematare vozoita seiko. Ivo ngavatungamirire nyika chete, vazive zvetinoda isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, kwete kuti vatitonge hatisina mhosva dzatinadzo. Kana vasingakwanisi kutungamirira nyika vechida kuita basa reutongi, ngavaende kutsvaga basa kumakoti uko, vakwanise kutoshanda ikoko.
Seven makadi ikoko vana jonga kandimiriwa nana sisi mavhi isu kuno tiri raiti kuZimbabwe. Ndini mai rutendo chapeuka. Ndinoda kutaurira Monzora kuti wewe Monzora wakangamwa here chokwadi wanhu wakafira musangano? Wakangamwa here chokwadi pawakaita MP wewe kunyanga North pawaiwa wanhu vachirara musango? Wana Love Mokenende, wana Francis Makoto, wana Gondokondo Tabwa, wawakangamwa here chokwadi kutengesa dika Monzora? Monzora vari kure vari kuzviona. Usadaro, midzimu iri kuchema naMwari ari kuchema newe. Zvichapera Monzora.
Makadiko estudio 7 totindanawo dzenyu dzamunotipa. Yedu yezvikoro zvehurumende zvazvo kudzidzwa izvi, ndokuona vana vachingodzoka makuseniseni, abuda makuseni kuma9 atodzoka. Chiko naedu ichi chimotibvunzirai vapo mangwana kuti chikoro chekupi chehurumende chiri kudzidzwa chiri kusera vana vari kuchikoro? Timovafonera kuti ndoti vanoti uchipa baba. Kwete zvava zvari kumhanya kuti hei masankisheni oda kuti tagara nevaimbi ta masankisheni. Vakomana kana ivo vaimbi pacho vachi vanoenda kugarairo, gara ripi kuita masankisheni? Masankisheni ava vakazvikonzera egera kumana. Vanoti hatichaziveri isusu, vanoti hatiziveri. Masankisheni mukafamba zvakanaka masankisheni anobviswa, asi kumbunyikidza kodzero, kudzvinyirira, kuita sei ndo zvinokonzera masankisheni. Kwete vaimbi pacho vanoenda kugara nemasankisheni, vakutsvagawo kurarama. Vangaita sei kana vakapuwa vana mbijana iyoyo vanorarama?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rezvemitemo kana kuti Department of Justice pamwe nematunhu emuAmerica gumi nerimwe vaende kumatare edzimhosva kwavanomhangarira kambani yeGoogle vachiti yakurisa, naizvozvo yape kutarisa mumwe makambani kuitawo basa iri. Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande nekushambadza kana kuti search engine. Google pamwe chete nekambani yeFacebook dzinonzi dziri kuwana mari inoita zvikamu 60 kubva muzana yemari yose inowanikwa mubasa iri. Muchinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania
vanoti uku kutashurana kweshoroma kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook sezvo bazi rezvemutemo richingoda kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti aitwe nemamwe makambani.
Kunoku kuUnited States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unoti hapana kampani imwe chete inodominata mabasa mama business. Yakaitwa kuma 1990 panguva ye company yainzi Standard Oil. Saka Google kana uchiita search kana uchitsvaga chinhu pa internet unoenda through Google. Google manje ndio inodominata search pa internet. Mamwe makampani avo angaita kuitawo search avo achakwanisa kukwikwidza neGoogle kuti Google yakurisisa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiyo Google wanyanya kukurisa hauchape mukana mama makampani anoda kuitawo search engine. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirwe ipo mamwe makampani mukana wekukombita. Google ne Facebook dziri tube dzimakampani iwayo wanoona 60% de advertising mari advertising ngekuti paunoita search ka Google inoona mari pakusechwa kwacho ipapo.
Chinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndo kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya market economy iripo zvasati ndiyo makambani acho achimomoka haadi kuti imwe kambani ikurise. Kana munine mabhazi anoshanda anoita kwakati imwe kambani yemabhazi imwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munzinobva kuwana unofanira kuti kukweni kukwikwidzana kwakafanirana. Hapana kambani imwe chete inobvumidzwa kuti itange kukurisa zvokuti inoshandisa inoshayisa mamwe kambani mukana wekukompita.
Saka Google inonzi iita sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane maoptions mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero haupike mapassengers ukwekwe unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi ndo zvikuitwa. Pane zvimwe zvigugulu zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makambani mukana.
Ko izvi zvinoreve kumunhuwo zvake nai Profesa Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako kurwisana kwemakambani hapana zvazvinoafeka. Ngavarowane vari kusoko imi moshinwa maheu enyu.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7. Madzangu taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu kwete kuzobvisa mari yokuti vachengetwe pavanenge vafa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi yapo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mukuswera zvakanaka.